Vachitaura nevatorwe naumu Harare, vamiriri vemasangano ose mapfumbamwe anomirira varairidzi munyika, vati zvina zvina kumira zvakanaka munyaya dzemuoro yavo, pamwe nemashandiro avo, vataura vakamirira masangano ose anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ZIMTA, Zimbabwe Rural Teachers Union, ne Zimbabwe National Teachers Union, vala distos zunde vati, varairidzi havakwanisi kuenda kubasa kana hurumende ikasavatambirisa mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica, vachiti ndiyo mari inoita kuti murairidzi akwanise kurarama nemhuri yake. Munyori mukuru weATUZ Robson Chere vati nekuda kwaizvozvo havakwanisi kuenda kubasa kudzamara vapiwa mari dzavari kuda.
Tiabuda tine chisungo chimwe chete kuti hurumende ikasadzorera mari yaipiwa vashandi panguva yanga na 2018 iri United States dollars. Tisikuzodzokera kumabasa nekuti vanhu vari incapacitated kunge vachidzokera kumabasa nekuti mioro yavari kushanda yavari kupiwa haikwani.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Teachers Union vaimanyonyawo vati kubatana kwaita masangano ose anomirira varairidzi munyika kunoratidza kuti varairidzi vaomerwa.
Zvikoro zviri kunzi zvakazovhurwa musi wa28 ticha mukamurairidzi ari kutambira 3600 3800 mari iyoyo haikwanisi kuti murairidzi agone kubhajeta mari yechikafu, mari yekufambisa nemari yeschool fees. Saka hakusi kuramba kuenda kubasa kuri kuitwa nevarairidzi, asi nyaya yekuti havakwanisi kuenda kubasa nekuti mukoro wacho haukwani.
Masangano aya arambawo kuti ari kushanda nehurumende uye kuti pane mamiriyoni mazana matanhatu emadhora akaiswa parutivi nehurumende ekutenga zvekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro, vachiti zvikoro zvave kunzi zvezvitengere maPPEs aya.
Nekuti nezuro chaiyo chaiyo ini ndakanti pane chimwe chikoro chaitipiwa chakachitori nebhajeti rairipurizenda vabereki vachipiwa bhajeti rekuzvitengai masanitaiza nezvose ziya zvepanzvipiwe neministri. Ndakabvunza ndiri ndegai ndikasimuka ndikati muri kutipa bhajeti remasanitaiza nezvimwe zvose izvi, ko ministri ichapleya pati ipi nekuti yakapiwa 600 million.
Munyori mukuru wePTUZ Raymond Majongwe vati uhumbo uhwo vainahwo hunoratidza kuti zvikoro zvizhinji munyika hazvina kugadzirira kuvhura svondo rinouya, uye hapana chikonzero chekuti hurumende imhanye kuvhura zvikoro ichiisa upenyu hwevana nevarairidzi munjodzi.
Mapipi hako mvura haiko, running water hakuna, sipo chaiye kuti vana vageze maoko hakuna, zvikoro zviri broke, maheadmaster hatorina mari yekumaneja zvikoro, hakuna kana mari yekutenga matishi, matoireti haana kugezwa, zvimwe zvikoro zvaishandiswa semakwarenda nanhasi hazvisati zvafumigeta. Ndine challenge yaiye muno muHarare muno, zvikoro zvakawanda ndaibvunza maheadmaster, zvakafumigetwa here zvikoro? Hakuna. Matoireti sits haana kugadzirwa, maiitwa weti nevanhu ivava hamuna kufumigetwa, hamuna kugezwa, saka tagona kutozotapurira vana ivava korona iyi, saka tikuti preparedness yacho izero.
Varairidzi vari kudawo mari yekubatsirikana pakuzvidzivirira kubva kucovid-19 kwete yavari kupiwa pari zvino madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica iyo isingatoreke kumabhanga. Mukuru werimwe remasangano anomirira masangano evabereki muzvikoro, maschool development associations, vapani manokore vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaomera varairidzi vanofara kuti hurumende yakati zvikoro zvivhurwe. Vamanokore vanoti zvichemo zvevarairidzi zvinofanira kugadziriswa basa richifamba muzvikoro.
Isu sanaone redu savabereki tingafungidzira kuti dai maticha vanga vatinzwawo vaita kuti tigare pasi tese toonesana. Zvichemo zvavo zvavanazvo zvichemo zvakakosha zvinoda kugadziriswa zvechokwadi, asiwo tinoda kuti zvimwe zvinhu zveikonomi zvifambe. Pazvinenge zvichifambawo tichigadzirisa izvo zvisiri izvo zvisine zvisina kumira namazvo.
Hurumende yakataura kuti zvikoro zvivhurwe kuvana vanonyora bvunzo dzegrade 7, form 4 neform 6, asi varairidzi vanoti vana havana kudzidza kwenguva yakareba sezvo zvikoro zvakavharwa muna kurume nekuda kwecovid-19. Vanoti handi vana vese vaidzidza pamadande mutande, nekudaro hapana chekumhanyira kunyoresa bvunzo. Asi vamanokoro vanoti nyaya yekuti bvunzo dzonyorwa rini inogona kugadziriswa vana vari muzvikoro.
Tinozvinzwisisa kuti vana havana nguva yedzidzo, asika ZIMSEC ndeyedu. Minista ari responsible neZIMSEC minista naPMSEC ndewedu. Tinogara pasi ZIMSEC vabereki nevadzidzisi neminista, toita kuti tigadzire zvinoita kuti vana vanyore panguva yakanaka vadzidziswo zvinenge zvakanaka. Saka handifunga kuti tina matambudziko atinofungidzira kuti tingakoniwa kuti tigare pasi tionesana. atigare pasi asi sikoro ngazvikuru.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKain Matema sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo, asi yavagaroziva kuti vaMatema vanogara vakataura kuti havataure neStudio 7. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kumunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana sezvo vange vasiriwo kudaira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.